Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 18, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa ichi chiri kuonekwavo izvozvi, endai paFacebook page yedu pavoashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vedzisvondo nemabhizimisi vosangana mangwana nevari kukukwidza musarudzo yomutungamiri wenyika. ZANU-PF inoti iri kutsvaira zvigaro zvose zviri kumasvingo rwendo runo. Vaimbova mutungamiri weAmerica vanorumbidza mabasa akaitwa nevaimbova mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo nemabhizimisi vari kusangana navose vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana kuArab Jesuit University muHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vari kuronga musangano uyo uchapindwa nevanhu zviru zvitatu. Baba Frederick Chiromba veZimbabwe Catholic Bishops Conference vanoti zvakakosha kuti runyararo ruri munyika pari zvino ruchengetedzwe. Vanoti chinangwa chikuru chemusangano uyu ndechekuti vatungamiriri ava vakwanise kusangana nekutaura pamwe chete pamberi pevanhu, kunyange hazvo vachibva kumapato akasiyana-siyana.
Saka semasangano todawo kurudzira rugare irworwo, uye kuti nokuungana kuchaita vatungamiriri ava vari 23 mumba imwe chete zvicharatidzawo vari kunzewo kukukosha kwokudyidzana nyange mumaelections iwaya, kuti tinogona kuramba tichingotaurirana sehama nehama nyange vanhu vari kukwikwidzana pachigaro ichochi chemutongi wenyika.
Vachiromba vanotiwo vatungamiriri ava vese vachapiwa mukana wekutaura zvavachaita kuvanhu kana vachinge vasarudzwa kuti vatonge, uye wekuti vaite chitsidzo chekuti munyika muchave nerunyararo kana vachinge vave kutonga. Vanoti ivo sevatendi havaudze vanhu bato kana mutungamiriri wekuvhotera, vachiti vanhu vakasununguka kusarudza mutungamiriri wavanoda. Vachiromba vanoti ndosaka vari kukoka vatungamiriri vese vari kupinda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
Isuse Svondo hatina bato ratinotsigira, uye hatikurudzire kuti nyange vatungamiriri vemasangano edu vaudze vanhu kuti voterai nhengi. Chatinongokurudzira ndechekuti munhu wose akarejista kuvhota dai abuda musi iwoyo anovhota. Izvozvo ndo zvatinokurudzira, asi ivo ndo vanongosarudza kuti wovhoterani maererano nemaonero avo.
Mutungamiri wenyika zvakare varivo vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaEmerson Munangagwa vakavimbisa kuti vachasengana nevatungamiri vemapato ose ari kupinda musarudzo, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kurambwa nemamwe mapato. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti zvakakosha kuti musangano uyu urongwe nemunhu kana sangano risiri kupinda musarudzo. Vanoti nekuda kwaizvozvo musangano uri kurongwa nevedzisvondo wakakosha zvikuru.
Chechi ndinonatsa kuti kubvira patatanga kuzvitonga kubvira 1980 chechi itori nemukana, uye ine ruremekedzo rwakakurisa chaizvozvo, kuti ndo vanofanira kunge vari vanokokera. Vanhu vakakokerwa nezanupi vanokwanisa kuti aiwa hatidi nekuti taizwawo nerimwe kandidheti kunyange varivo purezidendi, kana taizwa nerimwe bato rinokuzvindurura razviona serakura kupfuura vamwe. Saka chechi ndinonatsa kuti ingangobatanidza vanhu kana ikadaro.
Zimbabwe ichaita sarudzo mukupera kwemwedzi uno paine kubvumirana kubva kumasangano mazhinji kuti munyika mune runyararo kana zvichienzaniswa nesarudzo dzapfuura. Zimbabwe inozivikanwa nokuita sarudzo dzine mutauro nekuda kwemhirizhonga iyo yaiwanda nguva yesarudzo. Pane vanhu 23 vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika, uye aka ndeke kutanga kuwana vanhu vakawanda kudai vanopinda musarudzo kubva pakawana nyika rusununguko rwekuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato riri kutonga rezanu PF rinoti riri kutsvaira nzvimbo dzose dzeparamende dziri kukwikwidzwa mudunhu remasvingo uye richakunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 mutauro wezanupf masvingo varona ndavanoti bato rava rakatopedza kutsvaga rutsigiro uye rinoendarisa kutora matunhu ose makumi maviri nematanhatu achakukidza sevakaita muna 2013. Vandava vanoti MDC Alliance pamwe nemamwe mapato anopikisa ari kuchema nhando achipomera bato ravo mhosva yemhirizhonga nekuti vari kusvika kudyiwa musarudzo.
Vafuti kuseri nokuseri sengoma yeziyoni kuri kuhwina 26 out of 26. Zvekuchema-chema zvo zviri kutaurwa navanhu aya election vanhu vanovhota. Kambeni yedu tingati taapadhuze iko zvino tatopedza, asi taakudzokorwa zvedu kuti maareas aya unenge akangoda kuti adzokororwe but otherwise we are geared up for the election.
Mukore 2008 MDC yakakunda ZANU-PF pazvigaro zveparamende ikatora zvigaro 14 kubva pazvigaro 26, asi MDC Alliance inoti rwende runo irikutora zvigaro zvose. Sazvigaro wezanupf uye vari kumirira bato ravo kumasvingo West vaizachadzamira vanoti vatomirira kupemberera chigaro chavo nekuti basa vakatopedza kare.
Masvingo West tiri kukunda zvino mutsindo kudarika nguva dzose nekuti taa tichishanda tiri muvanhu tichizadzikisa zvido zvevanhu, saka tichakunda musi wa 30 zvino mutsindo. Hai, hatina intimidation yatoshandisa isu semusangano, tinodhiliva zvinhu zvinodiwa nevanhu. Vanhu vovhotera musangano wavo wavanoda. Vanhu vakadyiwa kare.
Asi zvigaro MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJames Gumbi vanoti gore rino mutambo wakasiyana uye vanovimba kuti vanokunda ZANU-PF zvine mutsindo, vachiti gore rino vakangwarira kuti vasabirirwe. Vagumbi vanoti nyaya inetsa kubata ravo yekuva nenhengo mbiri mbiri munzvimbo imwe chete yakaziswa nekudari vave mubishi rekutsvaga rutsigiro kuti vatsvaire ZANU-PF nemamwe mapato ari kukwikwidza.
Tirikutarisira kuti musarudzo kana nyaya yeballot box ikagadziriswa naPresident vedu Chamisa tichakunda zvakanyanya zvino mutsindo.
Asi vamwe vakaisa mapepa avo vari vaviri kukutu Central vaCrispa Musoni vaikakavadzana vaErnest Mandingo vanzi ndo vabvumirwa neMDC Alliance vari pamashoko abudiswa navagumbi vachiti havawirirani nazvo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari nhengo yeMDC Alliance vanotiwo zvabudiswa navagumbi manyepo. Vangarubvume vati vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muvanhu. Izvi zvichaita kuti nyaya iyi irambe iri manyamamire nerongo uye ichigona kukanganisa MDC musarudzo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weMDC Alliance vaWashman Mume kutinze zvizere zviri kuitika sezvo mashoko ari kubuda mumasvingo ari kupesana. Ndakamira Studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nezviro vakarumbidza vaimbove mutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela nebasa guru ravakaita rokurwira kuti munhu wese ave nerusununguko. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nezuro kuvanhu vanodarika zviuru 14 muJohannesburg muurongwa hwekurangarira vaMandela, vaObama vakarumbidza mabasa akaitwa navaMandela avo vaifanira kusvitsa makore zana gore rino dai vakange vachiri vapenyu. VaObama vakati hondo yerusununguko haisati yapera uye vanhu vanofanira kudzidza kubva kuhunhu wairatidzwa navaMandela. VaObama vakaratidzawo kushushikana nerusaruraganda ruchiripo munyika mavo nemuSouth Africa. Zvinhu zvavanoti ndizvo zvakarwirwa navaMandela kuti zvipere pasi rose.
Madiba guided this nation through negotiation, painstakingly, reconciliation, its first fair and free elections,
Vamatiba vakatungamirira nyika vachitaurirana nevamwe mukuregererana nemusarudzo dzekutanga dzakasununguka. Tese tinoona moyo munyoro wavo nezvese zvakanaka zvavakaitira vavange vasingawirirane navo.
Mashoko akataurwa navaObama ndeemhando yepamusoro zvichitevera kusiya kwavo basa semutungamiriri weAmerica muna 2017 mushure mekunge vashanda muWhite House kwemakore masere. VaObama vakasangana navaMandela muna 2005 makore matatu vasati vasarudzwa kuve mutungamiriri weAmerica. VaTrust Masilela avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg vakati ikurudziro yavaObama haina kunangana neSouth Africa chete asi kuti ikurudziro kunyika dzose kuti dziremekedze kodzero dzavanhu.
President Obama vakurudzira hurumende dzepasi rese kuti dziremekedze freedom of expression, freedom of choice and freedom of the press.
Chipanga Mazano musangano repolitical economy Southern Africa vaGideon Chitanga vakatiwo mashoko avaObama aburitsa pachena matambudziko ari kunetsa nyika zhinji pasi rose.
Mashoko akakosha zvikuru. Vatanga nekuparura mamirira akaita pasi rose ranasi maererano nekuchinja kukuti nyika dzine simba dzinogarisana sei nenyika dzimwe pasi rose. Vataura nyaya yerusaro rwaganda vakaibatanidza nematongerwo anoitwa nenyika dzine simba maererano nekuchidzana kwadzo nenyika dzatinoti madeveloping countries.
Mutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pamwe nemudzimai wavaMandela amai Gracia Machel vakarumbidza vaMandela vakakurudzira munhu wese kuti azadzikise chido chavo chekuda kuona munhu wese akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Gurukota rinoona nezvekuzadzikiswa kwemabasa muhofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mumbengegwi vanoti vararidzi vane mazuva ezororo anosvika zana nemakumi matatu vachapiwa mari dzavo asi vachidzipiwa muzvidimbu zvidimbu. Mumashoko avo kuvatori venhau vaMumbengegwi vanotiwo pane urongwa hwehurumende hwekuvakira vararidzi dzimba vachishanda neNational Social Security Authority. Asi mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende iri kungovabata kumeso.
Chikuru chatinoda kuti tiudze vanoteerera muZimbabwe ndeyekuti mari idzi dzinonzi ndedzezororo hapana zviripo kuvarairidzi. Varairidzi vanga vawana makore anopfuura vamwe 10 vasati vaenda kukotoro kana kuzororo. Saka zvinodipenda kuti mazuva acho unawo here kana kuti hauna. Vazhinji havana mazuva acho, saka havana chavanowana kana mazuva avo achinge asingasviki 123. Avo vane mazuva anga asvika 123 vanga vaenda kulivhika kanzu ra 2016 ndo vanokwanisa kuti vazobhadhara mazuva avo anoraudzira kupfuura 123. Asi zvinei tinofanira kuti tarise kuti even hurumende yacho inoti ichastaga payment, zvinoreva kuti murayiridzi hakwanisi kuti awane mari kamwe chete agobatsirika kuti ambotengawo zvingafadzawo mhuri yake kuti anga apa nemakore mazhinji asingakwanisi kuenda kulive. Inonzi ichava staggered, zvinoreva kuti pamwe unenge achiwana $100 muna July wozova $100 muna August, September, October, November kusvika kuna December. Saka zvazvinongoreva nezvekuti mari iya painokusvika painozopera kubhadhara muna December inenge yarohwa nainflation. Saka zvinongoreva kuti varayiridzi vari kubata nekona selacto nehurumende. Zvekare varayiridzi vasingapiwo dzimwe mariwo, havana kupiwawo mari iri backdated yakaita seyamanesi akawanawo kumabetween 5,000 and 6,000. Masoja akazopiwa 22.5%, maporisa akazopiwawo na 20%. Saka tinongoona kuti ishiri inomuriro wayo inotrita varayiridzi sekuti masecond kana third class citizens vanofanira kuti vabatwe neserikoruoko. Saka hazvifadzi murayiridzi. Varayiridzi vakawanda, mwoyo yavo iri kuti yakatumba, vari kunhonga sose nomuromo.
Ko zviri kunzone hurumende ichishanda ne National Social Security Authority kana kuti NASA iri kunge ichiwana mari inosvika iyo zviuru makumi matanhatu kana kuti 60 million zvekuvaka dzimba.
Izvo takanguri tazvinza kubva kudhara. Ikampeni yakutaura nokuti akuenda kumaelection. Kubva rini vachingotaura kuti tiri kuvaka dzimba. Kubva 2013 ndipo vakadzimba kana foundation hapana kana varairidzwa tovawana foundation zvayo. Tinozviziva kuti takasuggesta isu kuti taida masters. Ekuti varairidzwa to masters isu sematicher union tine capacity yekuti tiservise masters yeo. Tigozvivakira dzimba. Tinoziva kuti hurumende kana ukaisa mari muhurumende unenge wangofanira kuisa mari kuti idyiwe zvayo nomujuru. Ayo manelsa mukana tingozva kuti hapana zviripo makumbe yoka kungofambira dhongi rakafa kana mashangura pati. Hakuna dzimba dzinofa dzakazombovakwa nehurumende inotungamirirwa navanhu vatinoziva kuti vanovenga maticha. Vasati vakadzimba ngavambopawo maticha acho 22.5% yakapiwa masoja, ngavambopawo zvinoratidza kuti maticha akakosha nokuti Zimbabwe ndiyo yoga inoti muporisa kana musoja anotambira kupfuura ticha. Ticha ndiye unoprodusa muporisa une maiso kwazvo nyemba kusadzarongwa kana musoja anogona kuverenga nekuitawo zvimwe zvakanaka zvinodzikawa kuti soja zvinoenderana nanasignal nezvakadaro zvinobva kumurayiridzi. Asi murayiridzi wacho haakonsidhi unongotogwawo seanother business muzimbabwe. Saka zvedzimba izvi kupedza nguvoko kuteanzooneriwa. Tinoziva kuti hakuna chiriko ende zvese izvozvo kuti kune mari yokuzovakadzi hakuna dzimba dzekuti hatinoda kuhurumende ngaitipe land tiservise tega tivakire maticha aya dzimba dzinobuda kwete dzine promise. Hatidye kugute hatigute nenhema taneta nokunyeperwa. Kubva kare vakubva vachigwedera vachipo vakamboita nonzi house breaking vanhu vachinopeya mari maticha inonzi gwindingwi scheme. Vadokora vakauyawo havamubengego vakauya iko zvinowo zvauyawo hataneta nazvo izvo.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa re-Movement for Democratic Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro kumaNekaland dziri kungosungwa zvisina tsarukano. Kuchema-chema uku kuri kuuyawo apo imwe nhengo yakazvimirira musarudzo yomumiriri weEpworth muparamende amai Zalena Makari vachiti nhengo dzavo dzakarwisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vomumiriri weZANU-PF vakuda kwashe Damson avo. Asi nhengo dzavo pfumbamwe dzakaguma dzasungwa nemapurisa kunyangwe hadzo dziri idzo dzakange dzaenda kunomhanyara. Vanhu gumi nevatatu vakakuvara mukurwisana uku. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti riri kunetsekana zvikuru nemhirizhonga iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo nharembozha yavo yange isingadairwi. Asi vaTrevor Saruaka nhengo yeparamende inomirira Mutasa Central uye vari mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland vanoti vari kushishikana nokusungwa kwenhengo dzavo.
Ndoo dambudziko rataa kusangana naro mumaelections aya. Leopard haitomboshanduri mavara ayo. Vadzoka pavo paya pekuti munhu asina mhosva akazivikanwa kunzi MDC havanobva vatomutora vachimunenera mhosva. Ndegedzai nditaure kuti sonzo rapera paiuya president mudunhu reManicaland takatanga kuita dambudziko kuchimanimani uku kuconstituency ya Honorable Matias kune vanhu vezanhu vaifamba vachibvarura maposters eMDC vakazodzinganiswa nevanhu veMDC vakanotizira kumapurisa ndobva vasiya mota ndokuenda. Asakati neza ndiyo kuti mapurisa anga atomushishi kuda kubudisa mota iyoyo. Zvino zvakaitwa nevanhu veMDC inoita nyaya hombe chaiyo. Zvikaitwa nezanu inongotsvetwa yakadaro. Saka isusu kumutaza central tino dambudziko rakaitika paDC pakarwisana vanhu. Asi zvinhu zvavairwira zvasiri zvematongerwo enyika. Vaitorwa zvavo nyaya yefoni mubhawa mavainge vari kunetsana. Vakuenda kumapurisa kwakuwira na kuti arowa nezvematongero enyika asi zvanga zvisiri izvo isu hatina kutombobatikana kutsvaka magweta nekuti taiti hanyaya yemubhawa ingada magweta ekuita sei takazoshama vakomana vaendeswa kwamutare vakatopiwa mutongo namajistrate mawe vakaronga nevamwe vake vezano kuti vape varume ava zvirango zvinotyisa vakati 12 months mujeri nenyaya yekurwisana vari kubhawa saka inyaya yatakazotsvaga magweta kuti vaapire ndinosuwa kuudza mhuri yezimbabwe kuti nhasi nyaya yacho payazopiwa judgment yeappeal kumajistrate majistrate mawe angoti akatotonga zvakanaka akatovaregerera nekuvapa 8 months idzodzo pasina chavakapara saka taamushishe kuronga kuti tiapile kuhigh court ndo zvataronga nemagweta edu tichikumirwa naBrian Majamanda imwewo nyaya yakatishungurudza nezuro ndeyekuti chief election agent wedu anonzi Abel Kajaka wekwanyamukwarara inowanzvimbo yeresettlement kune masoja akawanda kutori necandidate yezanupf former soja akasungwa achinzi iye akatema umwe mukomana wezano nebhemba usiku ndakasvika papenharonga police station ndichiedza kubvunzana nemupurisa anga achiita nyaya akadura pachena kuti vari kutoshamawo kuti munhu uyu zvaari kutaura nemakwariro akaita hazvisi kuratidza kupindirana uyezve airamba kuenda kuchipatara zvinototikatyamadza kuti munhu akakwara kana asvika mumapurisa anotoda kumhanya kunorapwa but airamba kuenda kuchipatara takazobvunza mapurisa aya kuti ko saka nyaya ichafambiswa sei iye vakati vanga vasina simba pamusoro payo because ripoti yakabva kuna dispo
asi kava asati waka mapurisa ari kuti haangamire kusunga vanhu ka achiti ndeve MDC vangazonzi vari kusunga vebato rimwe chete vachitika kana munhu apara mhosva anofanira kuendeswa kumatare
izvo tinowirirana Blessing kuti munhu apara mhosva ngaende kumatare dambudziko ratingori naro randerekuti panomhangara vanhu vemDC mapurisa anotora nguva yese yavanoda muupenyu munhu kuti vazorehekte kunosunga munhu iyeye pakangonerwa munhu weMDC vezano vanotosiya zvese zvavari kuita panonzi tina mota paya unoona mota dzaa kubuda mbiri nhatu kumhanya kunotora munhu weMDC kamaitiri avavo hatigutsikani navo nekuti zvinoratidza kuti mapurisa edu anyaisa zvematongerwo enyika vamwe vachakarereka kunyanya vakuru vari kumapurisa vaakuziva kuti sarudzekekwa pachena zvinoreva kuti utongi hwavo nezanupf hwasvika pamagumo
asi muri kumbomhangarawo here kuzek nekunana Zimbabwe Human Rights Commission kuti munenge muri kubatwa neseri kweruoko
kuzek inini ndiri kumhangara kwamutsava kuno nditori nemakesi andakaendesa kuzek asi vezek vanobva vangotiendesai kumapurisa ndikatoendesera mapurisa nemaaudio evidence yevanhu vari kushungurudzwa saka mapurisa acho haana matanho ari kutora saka ndo dambudziko ratiri kuita uyezve chimwe chikumbiro chandiinacho kumhuri yezimbabwe ndeyekuti vanhu ngavasati kunomhangara iyo nekuti tine vamwe vanotifonera vashungurudzwa asi kuvati chiendai munomhangare vanoti tinotya kurohwa tinotya kunhwai havana confidence nemapurisa kuti vakanomhangarira munhu wezano zvinozofamba zvakanaka here saka titori dambudziko iroro rekuti titori nevamwe vatiri kuedza kukurudzira kuti endai munomhangare nyaya yacho
mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare kwamutasa kumaNicaland naBlessing Zulu weStudio 7. Mutambi wetsiva akaita mukurumbira kudarika vatambi vese vetsiva munyika Langton Schoolboy Tinago akashaya nezuro Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Mutambi uyo akatambidzwa mukombe weZimbabwe Box of the 20th Century akashayikira mugweru General Hospital nezuro anga ave nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe Tinago asiya mudzimai nevana vanomwe. Gurukota rezvemitambo vakazembe-kazembe vanoti varasikirwa zvikuru nekushaika kwatinago. Vatiwo vari kubatana nemhuri yake mukuchema mutambi akasimudza mureza wenyika uyu. Vakawanda vanoziva tinago vanoti mufi uyu anofanira kuitwa gamba renyika. Muteveri wemutambo wetsiva Muzvare Rosemary Makumbe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaita tinago vachiti ivo vari kurwadzikana kuti tsiva haina kuda kushandisa ruzivo rwatinago kusimudzira mutambo uyu mune vechidiki
kushaya kwaita tinako kwandirwadza zvikuru nezvakaitira nyika. Asi chanyanya kundirwadza ndechekuti aina neruzivo rwake vemutamba vada kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki vaive vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwaari.
Muna 1981 Tinago ndiye akaita mutambi wekutanga kuita mukurumbira kunze kwenyika apo akatora mukombe wake wekutanga wemuAfrica mushure mekupunzira pasi Hogan Jimo wekuNigeria. Izvi hazvina kugumira ipapo sezvo Tinago akazoenderera mberi nekunotora mikombe mitatu yeCommonwealth muremu hwakasiyana-siyana. Tinago akaberekerwa kuShurugwi muna 1949. Vanhu vakaungana pamba pake panhamba 42 Kezani Road muMambo Gweru. Mashoko ekuradzikwa kwake haasati abuditswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mizira mwamuna amene sali kukosi kwanga mwamuna siwa musiku wanga mundikaka mizira tumakolo mundikaka mizira mwamuna chifukwa chandala machave ziwani chikwa tichotere pamangala mavuto pasogoro mundikaka mizira mwamuna amene sali kukosi kwanga mwamuna siwa musiku wanga mundikaka mizira tumakolo mundikaka mizira mwamuna chifukwa chandala machabe ziwani chikwa tichotere pamakala mavuto pasogoro. Mundikaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikaka mizira tumakolo. Mundikaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vedzisvondo nemabhizimisi vari kusangana mangwana nevari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika. ZANUPF inoti iri kutsvaira zvigaro zvose zvekumasvingo rwendo runo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare manheru anhasi. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC. Mosara zvakanaka.